Sachi garo vibato irivamo genkomichi, vati panivano vavirika na kudarika vanoda kumirira bato munzvimbo imwe chete, bato rinotarisira kuti vanhu ava vataurirane kuti basa rimwe chete.
Toda kuti makandidates agare pasi ne leadership yenzvimbo iyoyo vataurirane kuti vanokwanisa kuita step down vaite step down so that hatikonzeresi kuti vanhu vatukane vanhu vaite tensions munzvimbo dzavanogara vagofokasa paelection hombe.
Vati kana kutaurirana kwatadza ndipo panozoitwa sarudzo dzemaprimary.
Tinoda kuti vanhu vavote kuvotera kandidati vanoda kana ari maprimary kumawards. Makandidati achafamba achivhoterwa mawards manogara imomo nevanhu vemusangano wedu vemDCT vachichuzwa.
Vakomichi vati vanotarisira kuti zvese izvi zvinge zvapera mukati memasvondo maviri ari kutevera. Vakomichi vati kunze kwekuve nhengo dzeMDCT vanhu vachavhota musarudzo dzavo dzemaprimary vanofanira kunge vataridza chido chekuda kuvhota musarudzo dzeZimbabwe Electoral Commission nekuburitsa voter registration slip. Vakomichi vatiwo zvinofadza chose kuti pane vanhu vanodarika mazana mashanu vanoda kumirira bato iri musarudzo dzeparamende nezviuru zviviri vanoda kumira musarudzo dzemakanzuru. Vakomichi vazivisa kuti vacharemekedza chibvumirano chavakaita nemamwe mapato ari muMDC Alliance uye ivo vachadoma vanhu zana negumi nevana vachamirira bato ravo musarudzo dzeparamende. Vatiwo bato ravo rinoda kuti mutemo wesarudzo nekutapwa kwenhau huvandudzwe vachiti bato ravo rinodawo kuona pachange pachidhindwa magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers.
Tinofungira zvikurusa kuti ZANUPF yakatohaya kambani kuti itipe ballot paper rinorigama votes serakashandiswa pa2013 riya raiti ukavhotera pano vatsvangirai ingi yacho yoenda pano vamungabe. Ndozvado kuti zviitike kundoguno kuti titovhotera pano vachamisa ingi yacho yoenda pano vamunangagwa irigging. Saka toda kuti zviitwe nenzira yekuti opposition party tinge 3 party part of the process yokupinda maballot paper.
Vaendera mberi vachiti vanodawo kuti mashandiro emakambani enhau ane chekuita nehurumende avandudzwe kuti ape mapato ese mukana wakaenzana. Mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris Maduku vati semaonero avo nyaya yekuti vanoda kukwikwidza vataurirane inogona kuzokonzera mutauro mangwana.
Tichiona kufamba kwanga kuchiita ngatiti masarudzira ngariripo reZANUPF kunyange vanga vachikwikwidzana zvakange zviine musindo ndiyo nzira ino shanda zviri nani yekuti vanhu vakafunga kuti kana vakagusikana kuti aiwa uyo wapinda tine chitakaitineruoko rwedu rwatakaisa papapo ndo vanozonzi vatungamiriri vabva kuvanhu zvekonzenzasi zvoda kunyatsa kufungisisa zvinokwanisa kukanganisa bato.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vekezela Gumbo vatiwo nyaya yesarudzo dzemaprimary ndiyo chete inoita kuti vanomirira bato vasarudzwe pajekerere.
Actually zveconsensus actually zvekuti munosarudza munhu 1 mogara pasi munosarudza munhu 1 kusina maprimary elections is really undemocratic because vanhu vamuri kufanira kurepresenta havana say in such things vanenge vakutopiwa zvekuita nevanhu vari mu powerful in the society.
Yeah,
you understand. So what I'm saying maonero angu kana ndekuti consensus building haishandi pavanhu vari kukeshwa democracy.
Vamwe vanonzi vataurirane kana kuti vachaenda kumaprimary ndimuzvare Jesse Majome namuzvare Johanna Mamombe kuHarare West, vaJames Maridadi navaJames Chitakwa kumabvukuta Fara, mwana wevaimbo vemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai, Vimbai Java Tsvangirai naSimbiso Dewa vachakwikwidzana kuGlenview South. Mamwe mapato ari muMDC Alliance akazivisa kuti achazivisa vanhu vachaamirira musarudzo svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.